vachitaura nevatori venhauko mahofisi eUnited Nations emuno vachipendera rwendo rwavo rwemazuva gumi vari munyika umwe mavanga vachiongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvakanganisa upenyu hweveruzhinji zvakadii amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica, Australia, Canada neSwitzerland pamwe nesangano reEuropean Union hazvisi pamutemo amai Dohan vati zvirango izvi hazvina kubvumirwa neUnited Nations Security Council vatiwo zvirango zvakatemerwa vamwe vanhu pamwe nemabhanga nemamwe makambani nehurumende yeAmerica ishandisa mutemo wezidhera hazviwirirane nezvinangwa zvemitemo yeInternational Monetary Fund IMF iyo inosimbaradza nyaya dzekudyidzana munyika dzakasiyana-siyana zvakazokonzera kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemabasa munyika uye upfumi hwenyika huwire pasi amai Dohan vati zvirango izvi zvakanganisa veruzhinji muZimbabwe mukuwana chikafu utano hwakanaka dzidzo mvura yokunwa yakachena nezvimwe vatiwo zvirango izvi zvakakonzera kuti veruzhinji vatadze kuwana chokufambisa sezvo makambani mazhinji ari kutadza kutenga maspare parts kubva kunyika dzakatemera Zimbabwe zvirango amai Dohan vati zvirango izvi zvinotyorawo kodzero dzeveruzhinji uye vatiwo zvirango izvi zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vatize munyika vachienda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro asi amai Dohan vakurudzira kuti hurumende yeZimbabwe iite nhaurirano nenyika dzakaisa zvirango izvi kuitira kuti zvigobviswa vachiti Zimbabwe pamwe nenyika dzekunze dzakaisa zvirango izvi hadzifaniri kushandisa nyaya dzezvirango kuti dzitsvage rutsigiro kususukidza zvinenge zvichidiwa kuti zviitwe neZimbabwe kana nyika dzakatemera zvirango izvi
I'm calling for a structural dialogue not only within the country there shall be a dialogue between the government of Zimbabwe as well as other states and I was very happy to find out after talking to the representatives of diplomatic community that this dialogue has started I'm not a politician again I'm the academic expert appointed by the Human Rights Council that the politicians and countries which shall demonstrate goodwill and intention for the dialogue and settlement of the problem I have heard from all of them that they are in the process of negotiation and that the good start
amai Dohan avo vakurudzirawo kuti muZimbabwe mutevedzerwe mitemo pamwe nekuita nhaurirano dzechokwadi pakati pehurumende mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika vakurudzirawo america kuti isiyana nekushandisa mutemo wezidhera vachiita hufambirano nechisungo chenyika dzepasi rose chinobata nyaya dzekodzero dzevanhu cheInternational Covenant on Civil and Political Rights
I consider that the state of national emergency announced by the US government on 7th March 2003 in Executive Order 13-288 as a ground for introducing sanctions against Zimbabwe and repeatedly extended doesn't correspond to the requirements of Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Such as the existence of the threat to the life of the nation, the limiting of measures to the exigencies of the situation, a limited duration, and the absence of discrimination, as referred to in the communication of human rights experts of 29th January 2021. I am concerned that existing unilateral targeted sanctions as a punitive action violate at the very least obligations arising from universal and regional human rights instruments, many of which have a peremptory character. In particular, procedural guarantees and presumption of innocence, with a view that the grounds for their introduction do not constitute, for the most part, international crimes or comply with the grounds for universal criminal jurisdiction.
Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati vane chivimbo chekuti nyika dzakaisa zvirango izvi dzichazvibvisa sezvo hurumende yava Emerson Mnangagwa yakatotanga nhaurirano nenyika idzi pasi peurongwa hwekugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzekunze kana kuti international re-engagement
hazvifani kutora nguva uye danho rokutaurirana iri ragara ritoripo kare munotondera imi kuti vamunangagwa vachipinda mumasimba muna 2017 vakauya nedonzo re-engagement rokuti ngatikurukurireni ngatitauriranei nenyika dzakativenga nenyika dziri kutiitira utsinye nezvirango zveupfumi izvi takatarisana nekubviswa kwazvo ndopakatanga dare re-engagement and engagement naizvozvo panguva yandiri kutaura inoyi munoziva kuti kutaurirana uku kwapa level inonzi interministerial level between EU and the Zimbabwean government saka kutaurirana kwagara kuripo asi kwakuda kuramba kuchivandudzwa kuwandudzwa kwako ndiko kuti nyika yeZimbabwe neutungamiriri hwayo navamunangagwa vagara vari kuramba vachichemera nhaurirano idzi nenyika dzakatiitira zvirango zveupfumi ene nhaurirano dzavapo vari kuti ngadzirambe dzichivandudzwa zvakudawo kuti nyika dzakaisa zvirango zveupfumi izvi dzichitorawo gesture iyi not as, as an act of charity but as an act of progressive engagement.
Asi nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika varashwiti mukundu vati havaone nyika idzi dzichikurumidza kubvisa zvirango izvi vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamwe neuori hwapfunya chisero munyika.
Zvaakutoda kuti ivo vamunangagwa nehurumende yavo vagadzirise zvishoma zvakataurwa namaidhoani kunyanya kuti vana veZimbabwe ngavataurirane pamusoro pezvematongerwo enyika pamusoro pekubviswa kwekumbunyikidzwa kwevana veZimbabwe pamusoro pekusabatwa kwekodzero dzakanaka nevana veZimbabwe. Saka kuona kwangu nyika dzakaita sanaamerica nanabritain dzichatarisa ipapo dzoti kana maito izvi tozosvika pakutaurirana kuti tibvise zvirango.
Vachinyora padande mutande ravo retwitter nhengo yekomiti inoona nezvinoitika kunze kwenyika mudare resenati muamerica vajames rish vatiwo Zimbabwe iri kuswera ichiimbira mugaba kunze kwekuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekumisa nyaya dzeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu vakakurudzira kuti Zimbabwe ivandudze nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Amaidohan vati vakasangana nevemasangano anoshanda akazvimirira vashomanana vachiti mamwe masangano anoshanda akazvimirira akaramba kusangana navo. Amaidohan vakurudzira mamwe masangano avasina kukwanisa kuona pamwe neveruzhinji kuti vavatumire miono yavo vachinge vadzokera vachiti vachine nguva yakawanda yekunyora gwaro ravo rizere iro ravachasvitsa kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.